Sachigaro wedunhu iri vaRalph Magunge vabvuma kuti varambidzwa kuratidzira munzvimbo dzinoti Chinoi, Mangura, Kariba, Karoi, Cheguchu nekadoma.
Ma demonstrations edu atanga takaapplya tichokwadi akarambwa nemapurisa.
Takabvunza vaMagunge kuti sei vave kutevedzera zvataurwa nemapurisa asi ivo vakamboti vacharatidzira kunyange vakarambidzwa. vaMagunge vati vacharatidzira mudunhu iri munguva pfupi iri kutevera asi pari zvino vari kumbozeya nzira dzavachashandisa mukuratidzira kunyange vakarambidzwa nemapurisa.
Mademonstrations achauya nezvimisamboti avo tozovaita papaya. Pari zvinezvi tiri kumbosangana nastrakcha zvedu tichikurukura nyaya navo tichironga tichirodza mazamu edu kuti kubva ezvinezvi tienda mberi tingachiita sei. Saka mademonstrations ari kuuya asingotanguti tangochinja programming yacho kuti toaita rini.
Mapurisa aswera nhasi achimbeya mumaguta madiki anoti Karoi, Kariba, Kadoma neChinoi asi masoja anga ari pakamba yemapurisa muChinoi, danho rinofungidzirwa nevazhinji kuti vanga vakamirira kupinda mumigwagwa dai MDC yaenderera mberi nekuratidzira kwayo. Mumwe mugari wemuChinoi vakabva mugwadi vati kuzadza mapurisa mumigwagwa kwaitwa nehurumende kunoratidza kutya kwehurumende kuti ingangopidigurwa.
Government is not sure of what is going to happen after them, so they are fighting by all means because they are afraid of revolution. Iye ikangotendeka ivo mumasmall cities kuna kunaita spark the revolution iyo kuna kusatomira kusva president wavo. Saka it is being done for the safety of the president because they know kuti even some ps they don't want him but they are afraid of him, like what happened to the issue of Mugabe. It was started in the streets. Saka vanoda kuti zvikangopinda mutsitsi zvikangotanga epuresidendi anogona kungozviswa because paliamendi inogaita simba reimpeachment iya vari kuvhara the afraid of the impeachment.
vaMagunge vati nhengo dzeMDC dzichaita misangano munzvimbo dzakawanda mangwana mudunhu yekudzeya kuti votora danho ripi. Misangano iyi ichange ichikokerwa nenhengo dzebato iri dzepamusoro kana kuti standing committee. Kutanga kwemwedzi uno vachamisa vakadaidzira kuti bato ravo raizoratidzira musi wanyamavhuvhu 16 asi mapurisa akarambidza kuratidzira uku ndokubva avhara guta reHarare. Asi pane dzimwe nhengo dzeMDC dzakakwanisa kuratidzira izvo zvakaita kuti dzirohwe nemapurisa aishandisa mboma pamwe neutsi hunokachidza. Mapurisa akaenderera mberi achirambidza zvakare bato iri kuratidzira mumaguta anoti Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofanirwa kufunga zvakadzama paurongwa hwayo hwekuratidzira sezvo nguva dzose iri kutadza kubudirira mushure mekunge mapurisa apindira. Nyanzvi idzi dzinoti MDC ikatadza kunyatsobuda neurongwa hwakasimba, vanhu vakawanda vachapedzisira voitora sebato rinongotaura chete asi pasina zvarinoita. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.